vachitaura pamusoro pemamiriro eguta muHarare nhasi, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vati kunyange hazvo guta reHarare rakatarisira utungamiriri hutsva gore rino, hapana chinobuda kana guta risina meya vane masimba, pasina mari uye kusavapo kwemunyori weguta.
Taura nenyaya yeservice delivery, tichiti service delivery icharamba yakambunyikidzika kana tisina mari, kana tisina utongi hwaexecutive ne anokwanisa kuita mama decisions, anokwanisa kungoti ipapo tingadai tingachidai kuda executive mayor, kuda masimba edu edevolution ari muconstitution atanga takambunyikidzwa pamakore mana nanotosvika makore mashanu atanga tiri mukanzu, hati kukwanisa kutsvaga town clerk weguta, tatotanga kushambadza zvakare kuti kuda town clerk. Town clerk ndiye munhu anomhanyisa kuti mabhina atakurwa emarara atakurwa here, mvura yagadzirwa here, achenedzwa here, ndo basa ratown clerk, asi kubasa rameya. Saka tikanga tisina munhu iyeye zvataita izvozvo takotarusa makore mana tisina munhu iyeye anokamanisa kanzu, zvinotaridza kuti tiite service delivery yatiri kuda.
VaManyenyeni vati pamakore mashanu avanga vari panyanga, dambudziko guru ranga riri kupindira kwehurumende munyaya dzemakanzuru, vachiti vanga vachibvutirwa masimba zvichivatadzisawo kuzadzikisa zvido zvevagari.
Zvanga zvakasungwa ndinokuti bumbiro remutemo rinonzi constitution yenyika ino rinotipa masimba ekutonga guta reHarare, zvinosanganisira kupinda nokubudisa vanhu mabasa, kutenga midziyo nemishonga nezvo zvinodiwa muguta. Pazvese izvozvo tinoona hatina masimba ayo, tinoabvutirwa nehurumende. Kusarudza kwatown clerk, munhu wedu, mushandi wedu, ndinofanira kumupinza basa. Ivo vanoti tipei mazita, takupai mazita, tavapa mazita vazosarudza. Isisi takapawa mushore basa, tikashungurudzwa, ivo vakashungurudzwa vakadzingwa basa. Tikazopa vamashakada, tikamazita vamashakada nevamwe kuti vange varivo vangangoita town clerk vakanovaramba. Saka hapana kwatiri kuenda tichiramba tichinge ndisi tiri kutonga guta iro riri kutongwa nelocal government board, yatinazoziva kuti hatina mukana wokutonga guta zvatofanga tichiita.
Asi VaManyenyeni vabvumawo kuti kuuya kwehurumende itsva yavaEmerson Mnangagwa kwaumbawo ukama huri nani pakati pekanzuro yeHarare nebazi rinoona nezvematunhu. Kunyange hazvo vati pave neukama huri nani nehurumende, vatiwo ukama huchau hauna zvibereko zvati zvavepo.
Kuuya kwaminista Munyowani nafeminist secretary Munyowani kwavandudza kaukama mbichana pane kurwisana kwavanga kuripo kare naminista vanga varipo. Saka tinongotarisira, wasati taona zvakawanda kuti kunonzi new dispensation, hapana sati taona new dispensation kwairi ngeri mhanya kune dzimwe nzvimbo dzimwe zviri kuitika zvomuhurumende, asi kulokal government hakuna chati taona.
VaManyenyeni avo vanoti havasi kuzomira zvakare musarudzo dzegore rino vakurudzira kuti vagari vemuHarare vasarudze makanzuro anonzwisisa kufamba kwemabasa eguta kuitira budiriro.
Panyaya yemakanzuro pane dzimwe nzvimbo dzinonyangaridza kuti dziri kutoda vanhu, nyaya dzefinance dziri kutoda vanhu, nyaya dzehuman resources dziri kutoda vanhu, nyaya dzeengineering dziri kutoda vanhu, nyaya dzelaw dziri kutoda vanhu. Kana tashinga kuti tikuda kuti guta risumuke, kanzuro risumuke, macouncillors ndiwo board of directors, it is the biggest, ndiwo board of directors hombe kukunda maboard of directors ese munyika muno mese. Saka vanhu vacho vane basa iroro rokutungamira kambani yakakura kudaro inonzi kanzuro ine mari inoereka kumbo 300 million pagore, tiri kutoda vanhu vanoruzive itwotoruzive itwoto mumabasa iwayo andikutaura, ndokutoti tiyambuke.
Mukuru wesangano rinomiririra vagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati vafadzwa nechokwadi chabudiswa nameya munyaya yekusazadzikiswa kwezvishuviro zvavagari. Asi vaShumba vatiwo vashora kuti VaManyenyeni havana kunyatsotaura zvakakwana mashandiro akaita makanzura eguta reHarare.
Vanga vachitaura chatingati chokwadi chisina kuwandisa. Chimwe chinhu chikuru chavanyanya kutaura chanyanya kutifadza inyaya yekucherechedza kuti dambudziko guru riri kutarisanwa nevagari nyaya yemvura, nyaya yemigwagwa, uye nyaya yekushayiwa town clerk muguta reHarare. Zvandafunga kuti vanoda kunge vachinyanya kucherechedza kunyangwe meya vanga vachibuditsa shungu dzavo nekubuditsa zvinhu zvakanangana neservice delivery, meya havana kunyanya kutitaurira kuti ivo sekanzuro yavo vanga vachiita sei kuzadzisa chimwe chepolisi yawo yekanzuro yekuti makanzelazi anofanirwa kunge achisangana newagari kamwe mukati memwedzi mitatu yega yega.
Vashumba vatiwo chimwe chavafaririra kubuda pachena kwavamanyenyeni kuti mamwe makanzuro anosarudzwa agone kusimudzira guta. Vakati izvi zvinopa chitsvambe kuvavhoti takatarisana nesarudzo.
Pera tanzwa wachinyatsobuditsa pachena kuti mhando yemakanzela dzatinawo muguta reHarare haziwo baangafambise basa kuti riende mberi. Tanzwa wachibuditsa pachena kuti pawanga vachisangana newari kuda kuzoita makanzelas, makanzelas avakasangana nawo haasi kusvikaba pamhando yelevhel yavari kuda yatingati ruzivo kana experience yekubata basa. Saka zvinotibuditsira pachena kuti guta reHarare rine basa guru rinoda kuitwa.
Guta reHarare semamwe maguta munyika rakatarisana nematambudziko ekuwanisa vagari mvura yekunwa yakachena, kutakurwa kwemarara, vatengesi vemumigwagwa, kushaya mari, pamwe nekurwisana nezvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.